Nengo inomira noto ni yaka zimirira watemba mliswa vauza vangwewe kutuurumende yaka tanga ichiti bond note raive ne uremu wakafana nane dorare kwa Amerika asika zo zishandura izo zvakaita kuti vanhu varasikirwe nemari dzavo vatiwo pari zvino emabhizinisi vari kutara mitengo inoenderana nemutengo wemari pamukoto izvo zvinoita kuti mitengo iyi ive pamusoro zvakanyanya vamuliswa vati kuita kwakadai ndiko kwaita kuti vanhu vasavimbe navo pamwe nehurumende.
Hapana achaivimba neni kana nehurumende. Makambouza vanhu kuti mabondi akafanana nema US dollars asi mukazvichinja kuti mubire vanhu mari dzavo.
Asi vamwe vati nhengo dzeparamende dzinofanira kuvimba navo nehurumende sezvo vari kuvandudza mashandiro emabhanga nekushandiswa kwemari munyika kuti zvinhu zvinakire veruzhinji. Vati pane matanho akawanda avari kutora achaita kuti zvinhu zvinake munyika. Mumiriri wekwekwe Central vamasango Matambanadzo vaudzawo vamwewe kuti nyaya yekusiyanisa uremu hwemabhondi nedhora rekuamerica yaomesera vanhu vakawanda munyika.
Vakachinja vachienda kuRTG vakabva vachinjawo ende vakaizenya ne 2.5 vachitanga iko zvino kutaurwa ndiri zvanhasi uno iri pa 3.5 mabanks kana uchida kuchinja mari yako US into RTG. Saka asi masarare ari ipapo namanje ende futi zvakare Mr. Speaker yakachinja zvakare ichienderana nekuchinja kwavakaita kubhenya kwavakaita ivo achaumisa.
Vati zvakakosha kuti hurumende ione zvaingaite kuti mari dzevashandi vayo nevemakambani akazvimirira dzawedzerwa kuitira kuti dzienderane nekudhura kwave kuita zvinhu. Asi vamwe vati hurumende yakatogadzirisa mihoro yevashandi vayo ndosaka iri kuvapa mari dzekubatsirikana. Vatiwo vanoziva kuti vashandi mumakambani akazvimirira vari kuwedzerwa mari dzavo dzavanotambira. Asi vamatambanadzo vati mari yakawedzerwa vashandi haina zvainobatsira nekuti mitengo yezvinhu yakakwira zvakanyanya. Asi vamwe vati havasi kuzowedzera mihoro yevashandi kuti ienderane neuremu hwemari yekuamerica vachiti kunyange hazvo mitengo iri kuita chamuramba mhuru mitengo yezvimwe zvinhu yave kudzikira nekuti zvave kutengwa nevanhu vashoma. Vati zviri pachena kuti vemabhizimisi vari kutenga mari yekunze pamukoto asi ivo vachifanira kutenga mari iyi mumabhanga. Vati pari zvino mabhanga ane mari yekunze mamiriyoni mazana masere emadhora ekuamerica uye iyi ndiyo mari inofanira kushandiswa nemaindastri nemakambani. Pataenda pamhepo vamwe vange vari kutarisirwa kutura kuparamende mamiriro akaita upfumi munyika. Monemo nyaya mumiriri wechipinge East vameti Mulambo vati havasi kufara kuti vanhu vakagariswa patsva nehurumende kuma 2000 vari kudzingwa munzvimbo idzi zvisina chikonzero. Vati izvi zviri kuitika munzvimbo dzakawanda munyika.
Tivatoudze mutemo wehurumende kana polisi wehurumende maererano nevanhu vakagariswa patsva muna 2000 asi vaakuduswa vichipuwa ma 7 days zvikuru kuchipinge kushangani Gokwe nedzimwe nzvimbo vakagara muna 2000 vari kuduswa vichipuwa ma 7 days zvavati kwepolisi yavo yeministri. Thank you.
Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDouglas Karoro vati vanhu vari kudzingwa ndevaya vagere munzvimbo dzisingakodzeri dzakaita semafuro emombe kana matoro.
Tine vanhu vakanozvigarisa munzvimbo dzisingafanonge dzichigarisa uye vasina magwaro ekugara munzvimbo idzodzo. Misatikase inoya nguva yekuti tiincrease production and productivity hazvigore kuitika kana vanhu vakagara munzvimbo idzodzo dzandataura. We want to bring sanity, Mr. Speaker, to the agricultural sector.
Pane mhuri dzakawanda dzakadzingwa mumapurazi adzakapiwa nehurumende makore akawanda apfuura kuchemagora kumidlands nekumashonaland west uye vakarwira hondo yerusununguko vari kunyutawo pamusoro penyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.